Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 10/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru weMatareds Mhosva, Chief Justice Luke Malaba, vaparura kushanda kweMatareds Mhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kweMatare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti vakurukure nyaya yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinga basa gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube vachifa kupomera mhosva yekuita zvisingatarisirwe pagurukota rehurumende izvo vasina kudoma. Mutsamba kuvatori venhau, munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vati vaMnangagwa vari kushandisa chikamu chebumbiro remitemo 204 chichiverengwa ne-104 mukudzinga basa vaNqube. Hatina kukwanisa kubata vaNqube kanawo mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvizhinji. Mutongi mukuru weMatareds Mhosva, Chief Justice Luke Malaba, vaparura kushanda kweMatareds Mhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kweMatare gore rapera izvo zvakaita kuti nyaya dzakawanda dzisanzwikwe muMatare. Vati denda reCovid-19 rabuditsa pachena kuti Matare anofanira kushandisa michina yechizvino-zvino. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura Harare nhasi, vaMalava vati gore rapfuura Matare ange asingashande kwemwedzi mitanhatu nekuda kwekuvharwa kwainge kwakaitwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Vati panguva iyi pane nyaya shomanana dzainzikwa muMatare uye vanhu vakawanda vaitadza kuenda kuMatare. Vati izvi zvakakanganisa zvikuru kushanda kweMatare ese munyika, izvo zvakaita kuti Matare anzwe nyaya shoma pane dzaifanira kutonga. Vati dare repamusorosoro rakapedza nyaya makumi maviri neina chete muna 2021 kana zvichienzaniswa nenyaya makumi mana nenhatu dzarakatonga muna 2020. Dare reSupreme Court rakatonga nyaya mazana matanhatu negumi nepfumbamwe kana zvichienzaniswa nenyaya mazana manomwe nemakumi masere nesere dzayakanzwa muna 2020. VaMalava vatiwo nyaya dzakamhangarwa kuCriminal Court dzakadzikira muna 2021 kana zvichienzaniswa nedzakamhangarwa muna 2020. Muna 2021 pane nyaya zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana maviri nemakumi mana neimwe dzakakwidzwa kuCriminal Court kana zvichienzaniswa nenyaya zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemakumi matatu neimwe dzakamhangarwa muna 2020. Vati izvi zvinobudisa pachena kuti Matare ese ave kufanira kushandisa michina yechizvino-zvino kuti nyaya dzirambe dzichimhangarwa nekutongwa kunyange nyika ikavharwa senzira yekudzivirira COVID-19.
This negative impact fortifies the choice of the theme for the current legal year and the message that judiciaries have no option but to embrace technology.
Matanhu akatorwa kudzivirira kupararira kweCovid-19 akavhiriga mashandire eMatare, uye izvi zvinosimbisa dingindira redu rekuti Matare anofanira kushandisa mishina yechizvino-zvino mukuita basa rawo.
Vati commission inoona nezvekushanda kweMatare, Judicial Services Commission, yatove neurongwa hwekushandisa maICTs kuvandudza mashandiro ematare. Vati chirongwa ichi chichabatanidza padande mutande matare ese dzimoswa munyika, uye chichabatanidza matare nemagweta, mapurisa, majere, National Prosecuting Authority, Attorney General, Zimbabwe Anti-Corruption Commission na vose vane chekuita nematare. Vatiwo izvi zvicharerutsa nekuderedza uori sezvo zvichireva kuti zvinhu zvese zvinenge zvavekuitwa pajekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano remagweta munyika, Amai Rumbidzai Matambo, vaudza Studio 7 kuti vanotambira shanduko yave kunzwa kumatare vachiti zvichaita kuti varambe vachishanda kunyange pakaita dambudziko rinoita kuti matare avharwe.
Takaita 6 months tisingakwanisi kuita basa redu, tisingakwanisi kumiririra vanhu vanenge vaine nyaya dzekuenda kumatare. Saka kana kwakuya ICT yakuita kuti nyange pakazoita zvimwe zvimhingamupinyu zvingauye pamberi apa, toziva kuti tinokwanisa kuenderera mberi nebasa redu ende tichikwanisa kubatsira veruzhinji vanenge vakabvumira kumirira.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta rekuvurawa iva Bruce Masamvu, avo vati Zimbabwe yange yasarira kumashure.
E-filing e-system yakanaka, tirikuona iri kugamuchirwa kunyika dzakawanda wanda. Munoti achitozoona tichitoti isu tasarira, especially panyaya yeCOVID-19 iyi. Mune muchionoti mamwe madzimwe nyika waita mavirtual sittings, munoti hatisingakwanisi kumaita because hatina system yacho. Saka kuvapo kwayo chinhu chakanaka.
Gweta zvakare vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Momaduku vatiwo kushandisa mishina yechizvino zvino mumatare kucharerusa basa kumagweta nevatongi. Vamalava vatiwo zvinhu zvange zvakaoma muna 2021, uye JSC yakarasikirwa nevashandi makumi masere nevasere uye gumi nevasere vari mamagistrate. Vati vanhu ava vaichema nyaya dzemihoro iri pasi. Vati kushomeka kwemari nderimwe dambudziko ravakasangana naro muna 2021, uye hurumende inofanira kuvapa mari yakakwana kuitira kuti vasarambe vachipemha kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamalava havana zvavataura pamusoro penyaya yavo yakamutsa mutauro mushure mekunge vawedzerwa nguva pabasa nemutungamiri wenyika zvichitevera kupaswa kweconstitutional amendment number 2. Asi vamadhuku vati nyaya iyi yakakosha, uye vanoona sekuti vamalava dai vataura nyaya iyi nhasi.
Ndinoona kunge vaifanira kunge vachitaura panyaya yachara kuvapwengwa kukaita majaji manyowani. Vaifanira kunge vataurawo nyaya yekuti ivo vakazopuwa dzimwe 5 years, kunyanzwi nevakaenda kukoti. Ndo ndinonzi rule of law zvaiitwa gore rapera, kuti vanhu vangoziva kuti hapana chinovanzwa, hapana chisingataurike, vaifanira kunge vataura nezvo.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvaitwa navamalava zvekusataura pamusoro penyaya yavo, vachiti izvi hazvivape chimiro chakanaka.
Nekuti vanhu vazhinji vakatarisa Chief Justice vachipa update iyoyo, voregera kutaura nyaya iyoyo, vanoona Chief Justice vasina yatingati legitimacy kuti vange vakagara pachigaro ichocho vachitaura zvavanotaura.
Zvichakadai, matare eHigh Court avhurwa zviri pamutemo kuvulawayo mutare nechinoi. Mutevedzerwa wamalava Amai Elizabeth Gaunza ndivo vavhura kuvulawayo. Justice Rita Makarao vakavhura kwamutare. Vachitaura kuchinoi, mukuru wavatongi vedare High Court Justice Mary Zimbaduve vati dare repamusoro muchinoi richanzwa nyaya dzinosvika 63 kusanganisira nyaya dzekuponda 10. Dare reHigh Court riri kutanga kushanda kuchinoi gore rino pasi pechirongwa chekuti dare iri ringe riri mumatunhu ese munyika. Justice Malava vati JSC yakatodoma mutongi achange achishandira kuchinoi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
MDC Alliance vaJohn Mpanduki vakapambwa musi wechishanu vanonzi vakasiya vakandwa kumucheto kwemugwagwa pedyo nedhorobha reMashava neZuro mushure mekutochwa zvakaipisisa nevanhu vakavapamba ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bato MDC Masvingo raudza Studio 7 kuti vamupanduki vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vaenda kunoongororwa nana chiremba. Pari zvino vamupanduki vanzi havakwanisi kutaura nevatori venhau sezvo vasiri kunzwa zvakanaka zvichitevera kurohwa kwavakaita kwemazuva maviri. Munyori wezvesarudzo MDC Alliance kuMasvingo vaStruggle Nyahunda vati ichokwadi kuti vamupanduki vakazowanikwa nezuro vakakuvara zvakaipisisa.
Ripoti yatinayo vakawanikwa vakadhambiwa kumashava. Isu pamwe chete ivo guta ravo vamatini murere ndiro rinorova rakazotakura pana rakatora nhengo dzemusangano chako mhanya kuenda kundoona kuti zvakafamba sei. Tichicherechedza pamwe chete nokutaura navo tinonzwa ivo vachiti vanhu vakavatora, vanhu vakaenda navo vakafamba navo, vakavatsveta musoro pasi, makumbo ari mudenga, vachivanetsa pamwe chete nokuvarolesa nekuvatocha nezvese zvingava zvakangoitwa zvingava zvakashata. Vachinzi iwewe unoda Nelson Chamisa unomudiri unokupei, MDC unoida inokupei, why iwe uri kutakura vanhu veMDC Alliance pamwe chinoita maprograms nokubatsira vakwegura muBikita West imomo zvinokubatsire izvozvo, siyana nenhau iyoyo kana uchida kurarama.
Mudzimai wavamupanduki amaishela zvada mupanduki vatiwo murume wavanga asingakwanisi kutaura uye vange vari mubishi rekumurapisa kuna nachiremba. Gweta ravamupanduki vamatini murere vati vakaenda navo kunomhangana nyaya yavo yekupambwa nezuro kukamba yemapurisa epaBikita police station uye vanoimba kuti nyaya iyi ichaferefetwa zvakanaka.
Nokuti pavakanga vatorwa musi weFriday musi wa7 January 2022 paimba pavo kuma3 AM nemunhu ane vanhu vavasingazivi, mukadzi wacho wakanga andisa ripoti nyika papolice base. Saka patakasvikapo ipanyika papolice base vakatinetwa kuBikita. Takaenda kuBikita kubandiko Ronzi Peace tikandoona assistant inspector Ngovu. Vakamuitora interview, vaitwa interview vakazomupa mapepa ekuti andoonekwa nana chiremba yatoti request for medication. Saka ikoko ndo kwaainda kuti ambondotsvaka vana chiremba. Handisati ndamubata hangu iko zvino kuti ndinzwe kuti vapedzerana here nana chiremba wanzi chii. Saka ndomamirira zvakaita iko.
Hatina kwanza kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriro wemapurisa munhu reMasvingo inspector kuda kwashe Dewa vange vasiya nhare yavo muhofisi iyo yanga ichidairwa nevadiki pabasa pavo avo vata havakwanisi kutaura nevatori venhau. MDC Alliance inoti zvaaifungira zvekuti ndezvematongero enyika zvazobuda pachena sezvo vamupanduki vakavaudza kuti vairwa vachinzi unotsigirire MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Asi sazvigaro webato reZANU-PF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba kupomerwa mhosva iyi vachiti bato ravo hariti zvemhirisonga sezvo richikoshesa mutemo wenyika.
Tiri vanhu vanotya mutemo, tiri vanhu vanochengeta mutemo. Ndiko vatwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvizvo. Vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakonana kuti kuti ZANU-PF hatina vanhu vatambotumadze ZANU-PF.
Anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanaye muzorodze vati kukwira kwemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kutyora kodzero dzevanhu.
Sangano rinorwira kodzero dzavanhu, tinoona kutanga kwemhirizhonga, tiri kuona mhirizhonga ichiwedzera uye tiri kuona zvinhu zvakadai zvichiitika takuenda kunyaya dzesarudzo. Izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzinotevera dzinenge dzisina kunyatsokujeka zvakanaka, nokuti vanhu vachange vachikarudzigwa, vanhu vachange vachiidzirwa, vanhu vachange kuchange kuchigadzirwa mabhesi nematunhu anenge ari kumaruwa akanyanya. Kuona kukarudzirwa kuri kuitwa vanhu uku kuzoguma kwakonzera kuti vanhu vasazoda kuparticipata mune zvematongerwo enyika. Saka isusu sesangano tiri kufamba tichidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo, kuti hapana munhu unokwanisifanirwa kumbunyikidza kodzero dzoumwe. Tiri kutambisa mabhora, tichikurudzira runyararo uye tiri kuitisa nhimbe community working parties vechidiki kuti vave vanoremekedza runyararo.
Kupamba kwavamupanduki kunoitika pasina mwedzi mitatu yapfuura zvichitevera kufa kweimwe nhengo yeMDC Alliance vanyashazvambe Mawere kwekwagutu, avo vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tare zvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita musangano nevashandi vayo kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu Uye urikuitwa apo sangano reConsumer Council of Zimbabwe raburitsa mashoko ekuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvinodarika 25 kubva muzana kana kuti 25.9%. Izvi zvinoreva kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS zviuru 11.2 zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 72,967 pamwedzi. Pamari yekuAmerica pamukoto, mari iyi inotenga madora mazana matatu nemakumi matanhatu nematatu ekuAmerica kana kuti $363, asi pamusika uri pamutemo iri mazana matanhatu nemakumi manomwe nemadora maviri kana kuti $672. Vashandi vakawanda vanoti vave kunonga svosve nemuromo. Mukuziya nezvenyaya yemihoro iyi, Tabata muzvinafundo Mavhima.
Pane vashandi vamwe vese vehurumende vanofanira kuti vagare pasi seNational Joint Negotiating Council NJNC kuti vaone kuti mari iriko kubva kuhurumende imari uye ivo vashandi kuti vaone sehurumende kuti mushandi ave neupenyu hunenge huri nani panenge pachidiwa mari yakadii. Saka vagara pasi seizvozvo vanofanira kuti vazobvumirana kuti vaone kuti pangaitwa mareviews akadii.
Munotarisira kuti vashandi vachawedzerwa mari iriini chaizvo?
Ndine chivimbo chekuti iyo NJNC ichakurumidza kusangana kuitira kuti vagadzirisei kuti kuonekwe kuti pangaitwa review yakadii uye ndezvipi zvimwe zvinogona kuitwa kuitira kuti vashandi vedu vave vanopiwa mari dzinenge dziri nani, asi zvakare kuti mari idzodzo tinochengetedza value yadzo sei.
Nechikonzero che
given kuchinja kuri kuita maprices uye kuchinja kuri kuita value reZimbabwe dollar redu kunyanya paparallel market iyo inozoita kuti maprices akwire.
Gurugota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Maringe nenyaya dzemuhoro wevarairidzi, isu tagadzirira kuti tisangane nehurumende kuti titaurirane nokukosha kwakaita kuti varairidzi vawane mari yomuhoro yakavandudzwa mwedzi uno. Mari inofanira kunge ichibhadharwa iri muMaUnited States dollars.
Ene chikonzero chei?
Izvi zvinobatsira vashandi, zvinobatsirawo futi iyo hurumende yacho, zvinobatsira zvakare vemabhizimisi. Saka tinoona kuti isusu danwe iroro rinenge rakanakira munhu wese. Zvinobatsirawo zvakare kuti nyaya yeinflation yatinogara tichitaura nezvayo chive chunhu chisingakanganisi muhoro wemari inotambirwa navarairidzi. Saka tagadzirira kuti musangano iwoyo ukabudirira musi wechitatu zvinenge zvakanaka kuti obva wangosunga kuitira kuti panozosvika musi wokuti chikoro chavhurwa pasawane zvimwe zvinogona kuvhiringidza kuti varairidzi vange vachitadza kuenda kumabasa. Saka tatarisira musangano uyu.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina mari yekuti ikwanise kubhadhara mushandi wose nemadhora ekuAmerica, ichitiwo iri kuuyedza nepainogona semuenzaniso, ichiti iri kupa vashandi mari dzekuti vakwanisewo kuti vambogarawo zvakanaka kana kuti cost of living adjustment, uye kupawo vashandi imwe mari yemutero iri kunzi COVID allowance iri mumadhora ekuAmerica.
Isu sevashandi kana tichiisa demand kuhurumende, tinoisa demand yakanangana nekuti chii chakatinakira uyezve takatarisa kuti chii chinganakira nyika nehurumende. Saka demand yedu iyoyi sekutaura kwandamboita ndiyo yatinoona kuti ndiyo yakatinakira. Zvimwe zvinozouya ndokusaka kuchinzika kutaurirana.
Munorevei apa?
Pakutaurirana ipapo vanhu vanopedzisira vaita zvirongwa zvavanoita kuti zvavanoda mari dzavo dzavanoda iyayo agokwanisa kuti azadzikiswe. Zvinenge zvaakubuda nekuti zvinoitwa nguva iyi, zvinoitwa rini, zvese izvozvo ndozvakakoshera process yekutaurirana yemanegotiations. Saka ndozvatinopinza mudariro, uye tinopinda mudariro racho vanotaura zvemanegotiations muchirungu vanoti good faith. Ndo yatinenge tichitarisirawo kuti hurumende yacho iratidzewo good faith nokupawo zvikonzero nekubvumawo kuti demand yedu yatavapai demand yakakosha inoita kuti basa rifambire mberi pasina chinokanganisa.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anobatsira pasi rose amisa kupa rubatsiro kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kweEthiopia mudunhu reTigray iro riri pedyo nemuganhu weEthiopia neEritrea. Izvi zvinotevera kurwiswa nemuchadenga kwakaitwa mudunhu iri nemusi wechishanu uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa. Vakuru vakuru vemuAmerica vasangana nhasi nevakuru vakuru vemuRussia pamusangano wenhaurirano waitirwa muGeneva. Musangano uyu ndewekuziya urongwa hweRussia hwekuunganidza mauto ayo pamuganhu wayo neUkraine. Russia iri kudawo kuti nyika dzekumavirira dziremekedzewo zvainoti zvinofanira kuitwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemishonga yechivanhu inoti vamwe vanhu vakawanda pasi rose vave kutambirawo mishonga yechinyakare zvikuru munguva ino yekupararira zvakanyanya kwedenda reCOVID-19. Asi inoyambirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vateedzerewo zvavari kuudzwa navana chiremba muzvipatara. Mutori wedu Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti vanhu vakawanda kune nyika dzekunze vakaratidza kufarira mishonga yechivanhu munyika vachiedza nzira dzekuti vasafe nechirwere cheCOVID-19. Dr. Nyarota vave nemakore makumi matatu vachiita basa rekudzidza nezvemishonga yechivanhu iyi. Vanoti vave kutoita zvidzidzo zvepamusoro-soro kana kuti PhD in herbal medicine and research.
Tanga kuita basa iri mugore ra1990 kusvika pari zvinezvi ndikaenda kuchikoro ndichinotraina pamusoro pezvinhu izvozvi. Chakaita kuti ndinyanye kuva committed mukati mebasa iri ndechekuona rubatsiro ruri kuitwa kuvanhu vakawanda vanenge vaine matambudziko zvikuru satodedza kuti machronic problems, matambudziko agarisa nguva yakareba asingabatsiriki mukushandisa mishonga yechirungu. Hatingashori kuti mishonga yechirungu yakaipa, yakanakawo dzimwe nguva, asi kazhinji zhinji kacho tinoona kuti vanhu vanozokuvadzwa nekushandiswa kwemashonga iyoyi wozowana toti side effects. Mishonga iyi painotibatsira inosiya mazai zvimwe zvirwere burikidza nekukuvadza kukwadzwa kunenge uchiitwa mwiri burikidza nemishonga iyoyi.
Dr. Nyarota vanoti mishonga iri kunyanya kudiwa nevanhu vari kunze kwenyika zvikuru vekuAmerica. Mishonga inoti mufandi chimuka, zumbani uye nemakoni tea.
Kufunga vazhinji venyu tinozvinzwisisa kuti kwaita makozi akawanda kubva kumhiri kwemakungwa vachida kuti Zimbabwe itumire mishonga yakaita sefandi chimuka, vatoti mufavhuke nechindevere, kwozoita makoniti, kwozoita zumbani amangesimwe mishonga, but iiri mitatu ndiyo yanyanya kushanda zvikurusa. Ndakanzwa matestimonies akawanda zvikurusa kubva kunyika yeAmerica. Vamwe vanga vachindifonera vachiti tatisingazoti mishonga iyoyi inotobatsirawo futi pakudzi kwa kweshuga, inobatsirawo pane kunze kwekubatsira kwechirwere chekorona. Saka chirwere chekorona change chirapika zvakanaka chose tichishandisa mishonga iyi yandange nichitaura pakati pemimwewo mimwe mishonga yatainge tichishandisa.
Dr. Nyarota vanotiwo mishonga yechizvino zvino haifanirwe kusiiwa nokuti ine painodiwawo. Vaendera mberi vachiti mishonga yepasi chigare iyi inoongororwa nenyanzvi sezvinoitwa mimwe yose kumalaboratory, vakati hapana chekutya pakuishandisa.
Asi musakanganwe kuti tati mishonga yechirungu hatingabva tairasa zvachose, tinoidawo pane patinoida. asika zvinji tikadzidza kushandisa mishonga yatakajairira muchivanhu chedu inoita kuti tikwanise batsirikana zvakanyanyisa nekuti tinge tichirapa pasina side effects pama problems atinorapa hatingomiri zvekorona chete asi almost zvirwere zvese mundinzwisa kuti ndati almost zvichireva kuti hazvisiri zvese nekuti zvirwere zvinouya muvanhu zvakawanda professional isisu kurapa kwatinoita mishonga yedu inoenda mumalaboratory tinoshandisa mishonga inenge yakambotestiwa uyezve at the same time mishonga yedu inofanira kushandiswa nenzira dziri professional, that is packaging. Kupeka kwatiita mishonga yedu tinofanira kushandisa nzira dzeutano. At the same time, even administering, kutora kwatiita mishonga yedu inofanira kunge ine mamezurements kuita kuti tiite zvinhu zviri pastandard.
Sangano reWorld Health Organization rinoitawo ongororo dzekuona mashandisirwo emishonga yechivanhu munyika dzinodarika zana nema kumi manomwe pasi rose uye zviri kuratidza kuti nyika dzakawanda dziri kushandisa mishonga yechinyakare iyi. Ndakamirira Studio 7 kuHighfields muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Zimbabwe yakundwa neSenegal mumutambo wayo wekutanga makwikwi eAfcon 2021 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zimbabwe yese iri mukuchema mushure mekunge chikwata chayo charohwa 1-0 neSenegal mumutambo wacho wekutanga wemakwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuCameroon. Chiri kunyanyorwadza zvakanyanya ndechekuti chikwata ichi charohwa nepenalty munguva yekuwedzerwa mutambo wapera apo zvikwata izvi zvanga zviri mangange 0-0. Penalty iyi yakandwa naSadio Mane weLiverpool mushure mekunge Kelvin Madzongwe anzi apiringisha mumutambi. Zimbabwe yanga iri pamberi kudarika Senegal zvekuti kukundwa uku kuri kupesana nemafambiro aita mutambo uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Maorias aita munyama asi veruzhinji vafara nematambiro aita chikwata chavo zvichiratidza nemufaro wanga uri munzvimbo dzekutandarira umo vakawanda vanga vakaungana vachiona mutambo uyu. Hapana kusanganisira munyika muno angatarisira kuti Maorias angatambe zvinodakadza sezvavaita nhasi. Veruzhinji vave nechivimbo mumitambo inotevera iyo iriko neMalawi neGuinea. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo Maorias arusangana neMalawi iyo inotarisirwa pasi pasi mugungano reGroup B iri. Kalisto Pasua uyo aimborairidza Maorias ari kubatsira chikwata cheMalawi kumakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz shortwave.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumakwikwi e2021 AFCON ari kutambirwa kuCameroon. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi mukuru weMatareds Mhosva, Chief Justice Luke Malaba, vaparura kushanda kweMatareds Mhosva vachiti denda reCOVID-19 rakavhiringidza kushanda kweMatare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. gurukota rezvevasori vaOwen Mudanube vodzingwa basa nemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.